Nyanzvi munyaya dzezvekuongorora zvirwere zvinotapuriranwa musangano repanjiya Trust amai Gwendolin Chapwanya vanoti zvimwe zvakabuda muongororo yavakaita zvakaratidza kuti vanhu zvikuru kumamisha vakatadzawo kuenda kunobayiwa nhomba sezvo kuzvipatara kwayaibayirwa kwaive kure uye dzimwe nguva vaisvika kusisina nhomba dzacho.
Kuti chatakaona kunyanya-nyanya kumarural areas yanga iri nyaya yekuti mufambo kubva kunogara vanhu kuenda kuchipatara. Vanhu vazhinji kunyanya vanhu vechikuru vaitaura kuti distance yekubva kwavanogara kuenda kuchipatara yakanga yakareba. Saka munhu kuti azofambe 3 kilometers kuti anobayiwa vaccine akaona zvisina kukosha kwaari. Tozoti tasvika ikoko futi kumahealth facilities vazhinji vaitaura kuti tasvika taigona kunzi vaccinary. Asi uwo wafamba 5 kilometers kuti uye kuhealth facility. Saka ndoma mumatambudziko akaita kuti vanhu vasaende kunobayiwa.
Mai Chapwanya vaendera mberi vachiti
mukufamba kwenguva kwakauya anonzi mavaccines anova akanga akukurudzirwa vanhu kuti vabayiwe kuti vasafe kubva kuchirwere cheCOVID-19 uyezve kuderedza mukana wekurwara. Asi nekuti vanhu vanga vasina ruzivo pamusoro peCOVID-19 yacho vakabva vashaya futi ruzivo pamusoro pemavaccines, zvinova zvakaita kuti vanhu vanetsekane kana kutadza kuenda kunobayiwa mavaccines. Saka vazhinji vakazvitora zvakanaka vakaenda kunobayiwa, asi vamwewo vakatadza nekunobayiwa, zvinova zvakanetsa vanhu vazhinji uyezve vanga vasina kwekuti vaende kunobvunza nekuti kwacho kwavaifanirwa kuwana ruzivo kwakafanira nekuzvipatara kana kumakliniki kwakanga kwakavharwa nenyaya yemalockdown.
Vanotiwo zvimwe zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti vanhu vazhinji vanovimba zvikuru nezvavanoudzwa nezvedenda reCOVID-19 panhepfenyuro uye nana mbuya utano avo vakatekeshera mumamisha. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapurira madr Tina Shegedi vanoti vanhu havafanire kuteerera mashoko eWhatsApp, Twitter neFacebook nokuti kazhinji anenge achitaura manyepo panyaya yenhomba. Vaendera mberi vachiti kune chikwata chezvipa ngamazano chenyanzvi munyaya dzezveutano chinoshanda pasi peNational Immunization Technical Advisory Group chinotanga chaongorora nhomba dzese dzisati dzabayiwa vanhu munyika.
Zvimwe zvacho ndezvekuti mazuva anaya information yakubva kwakasiyana-siyana magrupu emaWhatsApp, paFacebook, paTwitter. Saka munhu ukanzwa zvaunonzwa zvinonetsa kuti uzviignore. Zveshuwawo kune vakawanda vanga vachitapurira information imwe yacho isiri yechokwadi. Zvawedzera kasensikefie kekuti vamwe mavhaccine haana kuongororwa zvakanaka ende sechinhu chatisina kugadzira tega pane mubvunzo wekuti tine shuwa kuti zvakatinakira here sevanhu vemuzimbabwe. Achitanga kunzi aoda kuuya pane gurupu yana chiremba nemascientist inonzi Zimbabwe National Immunization Technical Advisory ndo inoongorora kuti mavhaccine ari muno makanaka here, angakuwadza vanhu vemuzimbabwe here.
Nhomba dzeCOVID-19 dziri kubayiwa vanhu munyika dzinoti Sinovac neSinopharm dzakabva kuChina, Sputnik V yekuRussia neCovaxin yekuIndia. Chiremba vari nhenge veparamende inoona nezveutano Dr. Peter Matarutse vakurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba sezvo denda iri risati rapera.
Vanhu chaizvo vakarayirwa havachanyanyi kuvaccinatwa. Zvinhu zvava zviri zvanaka vozi vashoma vanhu vakufa. Tinongotya kuti muchando muno unogona kukwira futi. Zvanofanga yakakwira kuti mapurisa akapindapinda vanhu vachadzokera pavanga vasvika kutopfeka mamasiki avo nekundobayiwa mavaccine.
Amai Chapwanya vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamasiki kana vari munzvimbo dzine veruzhinji.
Vanhu vanovimba nemashoko anobva kuvashandi vezveutano nemashoko anobuda panhepfenyuro. Saka tiri kungoramba tichiti isusu vanhu rambai muchiteerera zviri kubuda munhepfenyuro imomumo, murambe muchibvunza vashandi vezveutano kuitira kuti muwane ruzivo rwakakwana pamusoro peCOVID-19.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwatangawo kuwedzera kuSouth Africa, China neSouth Korea. Zvichakadaro bazi reutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 5468. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.